Mapato anopikisa munyika ari kuchema chema kuti asati apiwa neZEC gwaro revavhoti richashandiswa musarudzo, asi Justice Chigumba vanoti vachiri kugeza gwaro revavhoti uye gwaro iri richatanga kupiwa vanhu vese vari kukwikwidza musarudzo. Justice Chigumba vanoti panotove negwaro riripo iro rakaongororwa neveruzhinji uye rikashandiswa kunomination court, vati gwaro iri ndiro rave kusukwa pasati pabudiswa gwaro rekupedzisera. Chigumba vati dambudziko rekuchema chema riripo nekuti mamapato aida gwaro iri riri muchikamu chekuti rinogona kusandurwa zvekuti raizobuda risina kumira zvakanaka, uye vakaona zvisingakodzeri kuvapa voters roll iri muchikamu ichi.
Takaneta pavoters roll rataive naro ndechekuti kune vana veminyika ino vaiti vari kuda kuti tivape voters roll iroro rakagadzirwa nenzira yekuti vanokwanisa kuripidigura voriendesa kuruboshwe, voripidigura voriendesa kurudzi, tinonzi analyzable format. Isu ndokutaura kuti hazvigoni kuti tivape chinhu chatakanga tichiri kugeza.
Vati pari zvino vave kutarisa gwaro revavhoti kubva kumatunhu ese pamwe nevakanyoresa vasati vabudisa gwaro rekupedzisera. Asi sachigaro rimwe sangano rinongorora sarudzo reelection resource center zvakare vari gweta vatrust manda vati zviri kuitwa neZEC zviri kunze kwemutemo nekuti gwaro revavhoti rinofanira kunge ravepo zuva resarudzo risati ratombodomwa.
Voters roll inofanira kupiwa mapolitical parties pavanoida panguva ipi zvayo vanoida, uye futi inofanira kupiwa pachena kune akadomwa kuti achange akamirira constituency ipi panguva iyo election inenge yadomwa kuti ichaitwa musi wakati.
Vamaanda vati zvinhu zvakanaka kuti dai ZEC yakangogadzirisa nyaya dzegwaro revavhoti kuitira kuti sarudzo dzisaite mutauro.
Saka zvinofanira kunge zvakakirewa kukare kuita kuti vanhu vapinde musarudzo tiziva zviri muvoters roll. Ndosaka chifanira kupiwa vanhu iko zvino voters roll iyo kuita kuti kana paine munhu anoona zita rake risipo anogona kushandisa mirawo yekuti riiswepo, kana kuti kana paine anofanira kunge asipo poshandiswa futi mirawo yekuti ribviswe kuita kuti mangwana pasazoita mutauro wekuti maelection akabiridzirwa.
Zvichakadai vanhu vaswera vari chipatapata kutenga gwaro revavhoti risati rapepetwa kana kuti provisional voters roll kubva kuZEC, uye vamwe vange vachipiwa ipapo asi vamwe vachinzi vazodzoka mukati memazuva maviri. Vanoona nezvesarudzo muMDC inotungamirirwa navawash mencuve vahenry Chimbiri ndemumwe avo vakwanisa kutenga gwaro revavhoti nhasi.
Unotanga wabhadhara indabhadhara $20 inova ndiyo mari yekuti ugwanise kupiwa national voters roll. Ndanga ndisingade constituents voters roll riri kuita $10 uye reward riri kuita $2. Saka tatora national voters roll tichida kuongorora kuti ndiro here voters roll chairo, nekuti tikasava naro zvinogona kutinetsa.
Vati vachada kuongorora kuti gwaro iri rinenge rine musiyano upi negwaro rekupedzisera. ZEC inotarisirwa kuburisa mugovernment gazette mazita evanhu vese vachakwikwidza musarudzo nguva ipi zvayo kubvira mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.